ijira uro inandi diwe musandi peka tsanga katsanga ndinoda munda ndirime onde kango kamunyoro nde mano parusiho ana umbimbindo Ndinoda kuuchirwa ndichigamuchidza Ndimiraze mukono iwe ndati kokoriko
Kokoriko
Kumira kuti dzi pakati pembinga ipapo
Ndipe mazano ndive mandu yenda
Akarongeka vanoenda kwakarongeka
Mandu yenda
Akarongeka vanoronga zvakarongeka
Ndipe mazano ndive mandu yenda
Aria mai vakati haina usavi vanoda chitaka chehwai nama ya baba vakati haina mari vanosenga kari cheukai ndiende pari nani shida ishavi cheukai ndiende pari nani shida ishavi ndiri meondeka kango kamunyoro ndeka
Havana umbimbi ndoka
Mwe mwajena Iwe kundidana nemutu pondi no mirazeze Kana ndaenda Moti wanga varipano yanga hiri nengo Mwenyambe Iwe kundidana nechidao ndino mirazeze Kana ndaenda Moti wanga varipano yanga hiri nengo
Mwenyambe
Yoda hiri mbogo Andidi mukaka Vimbi gaigo na kufukura Vimbi
chengeta matura na moicha uya iwe
Zege ziwe niyo Mazaya na muto Yoda hiri mbogo Andidi mukaka Vimbi gaigo na kufukura Vimbi
chengeta matura na moicha uya iwe
Sia zire niyo Mazaya na muto
Ewe